Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechina kubvumbi 1, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwirirana hapana kuwirirana kwataita nehurumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehurukuro.
Musangano wehurumende nevashandi vayo unopera pasina kuwirirana panyaya dzemihoro.
Tinogamushira nemaoko maviri urongwa ihwohwo kuti vanhu vareje kana kuti vanyoreshe kuti vavhote, nekuti ikodzero yevanhu kuti vavhote. Saka tikugamushira zvikuru nemufaro, but kunyange zvakadaro kuti vavhura tine zvakare kakutsutsuma kekuti hazvina kuvhurwa zvachose kuti vanhu vakwanise kushandisa kodzero dzavo dzekuvhota.
Zimbabwe Electoral Commission inotanga urongwa hwekunyoresa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika. ZANU-PF neMDC Alliance dzotatsurana pamusana penyaya yeutongo hwejekerere, uori, sarudzo nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi pakati pehurumende nevashandi vayo wapera pasina kuwirirana. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamiririri vevashandi vehurumende vapinda mumusangano uyu vanoti havana kufara nezvaiswa patafura nehurumende munhaurirano dzavo. Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vanga vakamirira hurumende munhaurirano idzi. Vati hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi vayo nemari inoita zvikamu 25% kubva muzana, 25% kutanga nhasi, asi vashandi vehurumende varamba kutambira izvi.
Kuwirirana hapana kuwirirana kwataita nehurumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehurukuro. Musangano watakapedza kuita muna kukadzi, hurumende yakanga yauya nezvikamu 25% kubva muzana. Izvo tinoona kuti ndozvayangodzoka nazvo. Zvakambogara zvataurwa negurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yachazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo 25% kubva muzana. Isu takafunga dapada zvinhu zvepanhau, asi tatozozviona kuti ndozvinhu zvatozouya zviri pahurukuro dzanhasi. Saka ivo vari kuti vakatipa zvikamu 25% kubva muzana pavo mwedzi uno unotevera uyo, wozoenda zvepanoenda pakati pegore votipa 45% kubva muzana. Saka tinongona kungoti chikamu chiri kufambwa nacho nehurumende hachikwanisi kusimudzira mushando wehurumende kuti ararame mukati meupenyu hwake.
Vamushango vati hurumende haisi kuteerera zvavakanyora mugwaro ravo, asi kuti iri kungoita zvainenge yada iyo.
Chaita kuti titadze kuwirana nyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhunha dzedu nezvetinoda kuti tiitirwe sevashandi. Zvinova izvo zvinoita kuti mari yedu idzoreredze simba rayakanga inaro mugore ra2018. Takanga tichitambira mari yekunze isu yakanga ichikwana kuita 520 ekuAmerica. Ndo yakanga ichitambirwa mushandi wepasi akanga achitambira 440 emadhora ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno, isiri kuda kunotaura nezvebepa ratakanga tavapa.
Musangano waitwa nhasi unotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvawedzera mari dzemihoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezvevashandi vamavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvipira kugara pasi ichitaurirana nevashandi vayo kuitira kuti zvinhu zvigadzirisike zvakanaka. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe ne Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe anoti haana kupinda musangano uyu achiti hacherechedzi utungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iyo yaimbozivikanwa nekuti Apex Council. Munyori mukuru muAtus vaRobson Chere vati varega kupinda musangano wanhasi nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvinhu zvanga zviri paagenda panga pasina nhaurirano yenyaya yemuhoro. Icho chinowa chikonzero chikuru chinofanira kunge chigarirwa pasi. Chikonzero chekuti mari yevashandi isu tichasa kunyaya yevarayiridzi inge ichidzorerwa pamari yawaisitambira $540 semataura atagara taita. Ndicho chikonzero chekutanga chofanira kunge chiri paagenda, kwete kuti tinonogara tonzwa kunzi muri kuunganidzwa kuti munzwa kuti hurumende yakati kudi pasina nhaurirano idzodzo. Chimwezvo ndechekuti iyo agency pachezvayo iri kunze kwemutemo webumbiro redu maererano nevanogara muNJNC wachitaura zvemari. Iri kuoperata outside the law. Saka tinenge tichitoti NJNC pari zvino iri illegitimate, haisi pamurao.
Mashoko avachere atsinirwa nemutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou avo vati hurumende haina kuzvipira kusangana nevashandi vayo sezvo musangano wanhasi waitwa pamasaisai nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vazhou vati musangano wanhasi kwanga kuri kuvaraidza nguva kuti yanzou neriva.
National Agenda Negotiation Council yakaestablishwa nestatutary instrument 141 of 1997 inongolida kucollective bargaining. It's mere consultation, haina collective bargaining. Taifunga kuti pakaitwa constitution yeZimbabwe 2013 section 65 inotaura kuti vashandi vanofanira kunge vane collective bargaining. Asi hurumende haisi kuda kuseka statutory instrument ako kakunhoa uye kakanhora.
Mune imwe onyaya, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaburitsa mashoko ekuti hurumende yaunganidza mari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica ichashandiswa mukutenga nhomba dzekubaya veruzhinji kuti vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. VaNcube vati kubva zvino zvichienda mberi hurumende iri kutarisira kuti munyika muchange muchipinda nhomba miriyoni imwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vese vakwane nhomba idzi. VaNcube vatiwo vari kufara zvikuru kuti kambani DHL International yabvuma kuvatakurira nhomba idzi kubva kwadzichange dzichitengwa nemutengo wakaderera zvichaita kuti nhomba idzi dzisvike munyika nekukasika kana dzichinge dzatengwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevatatu. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi masere nevaviri, kana kuti 36,882. Ukuwo vapora kubva kuchirwere ichi vachisvika pazviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu, kana kuti 34,686. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 4,051 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 76,995. Nezuro wakare vanhu chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 1,963 vakabayiwa nhomba yepiri, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru gumi nezvina nemazana masere nemakumi masere nevashanu, kana kuti 14,885. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi ichishandisa nhomba dzinosanganisira Sinovac neSinopharm dzakagadzirwa kuChina, necovaccine iri kubva kuIndia pamwe neimwe nhomba iri kubva kuRussia. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatanga nhasi urongwa hwekunyoreswa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika mushure mekunge komisheni iyi yambomira kuita basa iri nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu mukuita sarudzo reElection Resource Center rinoti rinotambira urongwa hune mufaro uye rine humbo hwekuti mahofisi eZEC mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Mashingo, Bindura neMutare anga akavhurwa. Asi sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vanoti havasi kufadzwa nekusaitwa kwesarudzo dzekutsiva vakasiya zvigaro matunhu akasiyana-siyana, vachiti ZEC iri kumbonyikidza kodzero dzevanhu. Asi komisheni yesarudzo iyi yeZEC yakazivisa kuti sarudzo idzi hadzisi kuzoitwa pari zvino nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Matunhu akawanda munyika akasara asina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende neMDCT pamwe nebato rePeople's Democratic Party pamwe nemakanzuru akawanda akadzingirwawo makanzura akasiyana-siyana munyika zvichitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dziri muparamende. ZEC yakamisa kuitwa kwemabyelections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaanda pamusoro penyaya iyi.
Tinokamushira nemaoko maviri urongwa ihwohwo kuti vanhu varejiste kana kuti vanyoreswe kuti vavhote nekuti ikodzero yevanhu kuti vavhote. Saka tinokamushira zvikuru nemufaro kana iwe bati kunyange zvakadaro kuti vavhura, tine mufaro kuti vavhura, asi tine zvakare kakutsutsuma kekuti hazvina kuvhurwa zvachose kuti vanhu vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvino dzekuvhota, nekuti mabyelection achiri ngozi achakambomishwa.
Zvikonzero zviri kupiwa neZimbabwe Electoral Commission zviri pamusoro pedenda reCOVID-19 zviri kuita kuti vasange vachivhura nyaya dzemabyelections. Imi mune zvamunopokana nazvo here panyaya iyo?
Homu, tine zvatinopokana nazvo. Chekutanga ndechekuti vari kuti pane mutemo wakaiswa weCOVID wekuti vanhu varege kuenda kumaelections nekuda kweCOVID iyoyo. Saka tine kudzisumwa pamusoro pemutemo iwoyo nekuti chekutanga hawai kufanira kunge uchiiswa kuti kodzero dzevanhu dzekunovhota dzimbomiswa pasina kutevedzwa nzira chaidzo chaidzo dzekuti dzimbomiswa. Asi dzimwe nyika dzakatipoteredzazve dzakaita masarudzo munguva yaitopisa COVID-19 yacho, maelections akaendera mberi zvakanaka. Uye futi iyo ZEC pachezvayo yakataura kuti ine polisi yanga iinayo yakaisa panzvimbo yekuti kana vanhu vachizonovhota vanovhota nenzira yakadai, nenzira yakadai yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Saka nekuda kwekuti mutemo iwoyo wakanga wakaiswa wemashandisirwo ekodzero dzekuvhota neZEC, ZEC ingadai yakatevedza mutemo wayo iwoyo. Asi mutemo uyo wekuti ngatimbomisa sarudzo uyu ndovatiri kutsutsumwa nawo, nekuti ZEC yakuvhura zvishoma zvokuti vanhu ngavaende kunorejista, asi yotadza zvakare kubva yavhura zvakazara kuti vanhu vadi kuti vaone kunovhota. Saka kodzero dzevanhu ipapo tikuona sekuti dziri kumbunyikiswa.
Mune matanho amuri kutora here sesangano ekupikisa iyo nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu kwamuri kutaura uko?
Homu, takarotaura tiri kuita basa rekukurukurawo nevakuru kana kunyora mapepa enyunyuto kune veZEC kana kutaura nyaya dzacho kune vanoona nezvisarudzo kuti tadei tasunungura kuvhota, nekuti vanhu vese vane kodzero dzavo dzekuti vanovhota. Saka chimwe chinhu chatiri kuita ndechekutaurawo nevanhu kuti vaone kushandisa kodzero dzavo. Isusu basa redu nderekudzidzisa veruzhinji kodzero dzavainadzo nenzira dzavainadzo dzekuti vataure kunyunyuta kwavo, nekutarisa zvakare nyaya dzekuendesa kana kumatare kuita kuti kodzero dzevanhu dzione kuchengetedzwa.
Avanga vari sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Yashika ngwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. France iri kuramba kutambira ongororo yakaitwa neUnited Nations iyo inoti mauto emuchadenga ekuFrance akauraya vanhuwo zvavo gumi nevapfumbamwe muMali apo mauto aya airwisa vanoita zvinopfurikidza mwero munyika iyi. United Nations inoti zvakaitika mumusha weBaundi kuMali munandira mubvunzo ucharamba uri pamwoyo pevakawanda pakusawirirana kuripo pakati peFrance nemubatanidzwa wemauto ari kuchengetedza runyararo muMali. United Nations inoti vanhu vaive pamuchato vachipemberera hawo vakarwiswa nemauto emuchadenga ekuFrance, vanhuwo zvavo vakawanda vakafa pamwe nevarume vatatu vaive nezvombo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata chevarwisi veKadiba Sema. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatsanangudza urongwa hwavo hwekushandisa mari inoita $2.3 trillion sourongwa hwakanangana nekugadzirisa zvivakwa, migwagwa nezvikwanisiro zvebudiriro, vachiti uhu urongwa husati hwamboitika munhoroondo yeAmerica uye urongwa huchashandura zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, zvikuru munyaya dzinobata mitero yemakambani makuru. Bato rinopikisa reMDC Alliance riri kuti zviri pachena kuti bato reZANU-PF rine urongwa hwekuripondera musagi sekiti kuitira kuti ritadze kukwikwidza musarudzo dza2023. Bato iri rinoti izvi zviri kuitwa kuburikidza nekushandisa matare nemapurisa achisunga kana kudzinga nhengo dzaro mumakanzuru nemudare reparamende pamwe nekurega kuita sarudzo dzekutsiva vanenge vadzingwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze pamwe nehurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti Zimbabwe yaputsa chirangano chayo chekuvandudza zvinhu kubva zvakamanikidzwa kusiya basa vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya ichiti MDC Alliance ndiyo iri kuzvisikira moto muziso nekutadza kuwirirana kuri mubato iri, izvo zviri kuita kuti vatsigiri vazvipatsanure. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo uye nhengo yeZANU-PF yakakwikwidza musarudzo emumiriri wedare reparamende kuWarren Park ikakundwa vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
MDC zviri pachena kuti iguru rapinda nyoka, ende zviri kuoneka nekutiza kuri kuita vaizviti vakuru vacho vanga vambofurirwa kuti vaende kuMDC vaakudzoka kuZANU-PF. Vari kunyatsoona kuti ZANU-PF ndio bato rine gwara and ibato rine zvido zvevanhu pamwoyo, uyezve President Mnangagwa vari kuratidza kuti nyika ino vision yavakaipa vanoiachiva nekuti ikonomi iri stable. Zviri kuoneka nevo vanga vari kuMDC vaifunga kuti vachadira jecha mumupunga kana muhupfu, vari kuona kuti zvashaya basa zvokudira jecha. Nekudaro vari kuona kuti no, vaMnangagwa utungamiri hwavo hune gwara, hune empowerment yevanhu. Iro ivhiri ndo rakazoenda kuti MDC imhanye kunze kunodaidzira masanctions. ZANU-PF zvinooneka kuti ipati yakamirira vanhu, nekuti ukatarisa vari kumhanya mhanya kuti mavaccinations apinde muZimbabwe.
Kandai renyu vaHlachiwayo.
Ndinoona kuti tiri kurarama munyika yakasiyana neyanorarama vana Muponda nevamwe vavo veZANU-PF. Chatiri kuona kuparadzwa kwedignity kana ukoshi hwevanhu. Mukatarisa matamburire aakuita vanhu izvezvi, vadzidzisi, vashandi vehurumende, noziva President Tsvangirai pavakaita Prime Minister paya, vakangotaura izwi kuti dzokai kubasa tichamupa $100 each kutanga, mari ikawedzerwa kusvika kuma $500+ pa ticha ega ega nemamwe vashandi vehudzi hurumende. Vanhu vakanakirwa, vanachamisa vari maministers. ZANU-PF iri kushandisa masuru yayo kana masimba ayo kuita corruption, kutora zviro zvenyika, mari dzenyika vachigovana vachiita zvakadai. Ndofunga munoziva nyaya dzakawanda dziri kubuda kwana Zinara kurubiwa mari, kumapazi mazhinji hurumende kusanganisira mare iyo yeCovid yavarikudada nayo iri kubuwa zvisingaiti. Zvese zviri kutaurwa zvokuti hanzi vanhu vari kubva kuMDC vese vari kubva vava vanonga vato vasina gwara remusangano, endi vazhinji vacho havasi kubva kuMDC, vanhu vakatobva kuMDC kare vadzinga vana vabiti mupalamendi, nekuti vana vabiti netimu yese vanga vachiongorora huri hunotyisa huri kuitika kwana Zinara, huri kuitika mapazi mazhinji ehurumende.
Todzoka kwamuri vamuponda.
Chinoshamisa ndechekuti MDC inozviti bato rakazvimiririra, vanozviti vane demokrasi, vanozviti vanotedzera mutemo zvisingaiti. Ibato remagweta, vanhu vanofanira kuchinzwisisa mutemo. Asi mutemo wacho zvavanotoona vakomana vanotosha kuti zvikumbofambiswa sei. Kana vadzingana ikoko izvozvo vabiti vadzingwa pachena namai Matibenga, vanoblema ZANU-PF kuti ZANU-PF yakonzeresa zvakati, yakonzeresa zvakati. Asi zvichibva zvekuti vanhu veMDC pavanenge vachiita makongresi avo nemaconference avo havatedzeri mutemo yavo, vozopesera vaendesana kumatare. Kana election yazouya vozoti pabirirwa tarigwa. Yet in the meantime they are not working for the people. Zvakafanira mukatarisana City of Harare, macities akawanda weMDC has got leadership, vakune macouncillors nemamayors. Maroads akazara mapotholes, hakuna mvura, masuweji akatekeshera, marara asi kukolektwa. Do something so that people can see kuti munoziva zvamuruta, but you have failed. And now you are also fighting amongst yourselves. Musinga organize a party yenyu. Party yazosvika kuelection ka, Zimbabwe almost is going to be a one-party state because pane pasina opposition to talk about.
Petai gakava redu vahlatshwayo atingaswerere kuvhiya katiyo.
Varuda kuita zve one party state, varuda kuenda kuma elections pasina President Chamisa, pasina MDC Alliance, nenyaya yekuti vanoziva makwapaidzirwa vakaita pa election apfuura na vachamisa. Vakatanga nenyaya yekusunga vanhu, kusunga vanhu vachityisidzira vanhu, vachivharira vanhu, vachabudakta vanhu. Mabasa ari kunetsa kushanda kuma councils nenyaya yekuti hakusina vamiririri apa vari kutsva kuita by election, kuti vanoziva kuti kuby election havanongi, hapana chinobuda. Tikatarisa nyaya yekumakanzuru vari kushanda zvakaipisisa kuti makanzuru asashanda. Vakatanga vachinyima makanzuru mari chaizvo chaizvo dzekuti vatenge machemicals, mari munoziva kuti foreign currency inobva kureserve bank of Zimbabwe. Izvezvi vari kukolekita mari yeZinara, asi mari kutorwa neZinara munonzwa kuZinara kwaita corruption. Vadii kumakanzuru zvakusi kuenda mari.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunengwe ZANU-PF yakakwikwidza musarudzo yemiriri wedare reparamende kuWarren Park ikakundwa vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muri kurenga ichikokerwa naBlessing Mzulu weStudio 7. Musangano wemazuva matatu wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates vakapera nezuro kwaMutare uchiburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Mutori wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Matambudziko ari kusangana nemadzimai aya anosanganisira kufamba mitinhu yakareba kuenda kuzvipatara kana kunochera mvura, kushaya zvekushandisa kana vachitevera vari kumajeri, uye vamwe vanoita mabasa ekutengesa bonde vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa. Asi mutauriri wavo Assistant Commissioner Ponyati vanoti kana paine vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanara kumapurisa votora matano. Mumwe mugari weMamutare Muzvare Gloria Garapo vanoti kumatirongo madzimai mai anosangana nezvipinga idzo zvakanyanya kwazvo, kunyanya pekugara pasina kudzikama, zvikuru sei vaya vanopika vaine vana vacheche.
Maconditions ane majeri edu haana kukodzera kuti madzimai agare. Madzimai anoita zvive zvezvibereko, asi ukaona mablankets nemaonogara hazvifaniri kuti zvinge zvakadaro. Tiri futi kune madzimai anopinda nevanawo, hamuna zvinhu zvakakwana. Mune wana maitofanira kungawo mune maplaygrounds akakodzerana kuti wanai wanga tamba bgozi kunyange mai wavo vakasungwa, hatifani kutyora kodzero dzavo dzewana.
Amai Plaxidia Mauto vekuBhinga vanochema nenyaya yekufamba mitinhu mirefu ine zvikara zvesango kuenda kunochera mvura kana kunoraura kuitira kuriritira mhuri dzavo.
Adambudziko anosangana nemadzimai ekuBhinga, tinosangana nemhuka dzemusango, nekuti patakagariswa takagariswa mumhuka. Saka tisu tinochera mvura, akuMupinga haina mvura. Saka pakunochera mvura tunofamba nzendo refu. Saka vasikana vanogona kusangana nevanovarepa. Veni kubatwa kwacho kwemarep cases edu tinoshungurudzika nokuti ne society yedu nemagariro atinoita haazobudiriri.
Muzvare mebhoshumba avo vanoita mabasa ekutengesa bonde uye vachirarama neutachiwana HIV AIDS vanoti panguva ino yeCOVID-19 vanoshungurudzwa pakufamba kwavo vachida kunotora mapiritsi uyezve nevarume vavanosangana navo.
Isusu sema sex workers tunosangana nenyedze kusungwa nemapurisa kurwiswa wakanyanya dzimwe nguva anogona kuti wabatwa uno mapurisa acho anogona kuti auda kutorara neufuti pasina kana mari nemasoja kurohwa ndokumwe kunoya kuti kwatinoya kusangana nako sema sex workers pambacho tinosungwa nemapurisa tiendeswa kumani ngekuma cells asi wasvika ikoko anogona kuti on the way obva atoti ngatiraretese pasina kana mari ndonamo dzatinosangana nadzo.
Amai Melania Chiponda vesangano rejas vanoti musangano wavo wemazuva matatu wange wakanangana nekusimbisa ruzivo munyaya dzezvekodzero dzemadzimai nevanasikana kunyanya panguva ino yeCOVID-19 nelockdown. Jas mubatanidzwa wemasangano ari munyika gumi nembiri anorwira kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Table na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai pamwe nematambudziko avari kusangana nawo muupenyu. Pedergate mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Musangano wehurumende nevashandi vayo wapera pasina kuwirirana panyaya dzemihoro. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatanga urongwa hwekunyoresa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika. ZANU-PF neMDC Alliance dzatatsurana pamusoro penyaya yeutongo hwejekerere, uori, sarudzo pamwe nezvimwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 1 Mabasa 2021 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi kumele siyekwazi ukuthi kulama vaccine abahambileyo endaweni enje emangaki. Kumele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khonaphana basebenza bebangaki. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incimeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane, iphay esiyitholileyo ngenyanga ngiphayday edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhathi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaDlulanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezim post ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Phunye utshele uMichael Obe we-Studio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So la in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu nabo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi sesintwini bathi yeke uthathe idonti lihambise emfuleni ukuthi kuyenathe amanzi. Liyafika linganathi, kuncane lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence. Kakhulu indaba ye-confidence between those that are governed and those that are governing.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchazisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi kumele siyekwazi ukuthi kulama vaccine abahambileyo endaweni enje emangaki. Kumele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khonaphana basebenza bebangaki. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even making it easy and simple in many language. Kumele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health besebenzisa i-Twitter page yabo kanye kumaphephandaba kahulumende besebenzisa njalo imisakazo etshiyeneyo kahulumende nsuku zonke bekhipha imibiko etshiyeneyo besebenzisa indima etshiyeneyo bechasisela uzulu okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. kuyinokunye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleli gcikwane kanye ngamajekiseni akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleli gcikwane.
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga iphele ku-social media, awumelanga iphele ku-Twitter ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda idata lokuthenga elokuthi benzele ku-Twitter lakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga idata leyo. So ngithi mina i-government labalaba abaku-authority kumele lithathe that initiative because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe njengalapha nxa becampaigner, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand ukuthi siyangaphi, kuyangaphi. Njalo mele publishe i-plan, a clear plan yokuthi bazadistributha njani. I-plan elesikhathi, i-plan ama-budget akhona ukuze ebe transparent. Ngoba siyakwazi ukuthi kunendaba eziningi around corruption and, you know, ama-funds elahleka. Need all those things clear so that everyone can follow abantu benayitile. Abantu bekwanisa ukuthi nawo bethathe i-vaccine yabo bekuthaba ngoba bekwazi ukuthi information banayo and bene-confidence to the entire process.
Mnumzana Ashley Phunye lilonga lenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele-COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,686 babo bengabagule basila kulomkhuhlane osubulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomchaji namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwe-Council ye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane lendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, eyayisaziwa ngokuthi APEX Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi abavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura iyo.
Asi zvange sizwanane lohulumende, sizazonana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Negurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iwo hurumende yazazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo 25 kubva muzana.
Uqhubeke sithi bona vafuna ukuholiswa ngedwala lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhuru.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana ukuthi thina njengesebenzi sabapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Ana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemunhu.
Omene nhlanganiso yevabalisi A Progressive Teachers Union, umnumzana Takawafira Joe uthi bona njengababalisi bebengamelwanga kulo mhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but
I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho esifuna ukukutsho yikuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnye umbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphe esitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singaka bhatalele yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhatalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo. Ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudaba, silazicathula, silazigqoko.
Uhulumende uthi izisebenzi zakhe zikhangele ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungela lenhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi azibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo kunhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center, ERC, bathi bayalemukela ngenjabulo leli nyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweruma, Shingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso abathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kukhetho lwama-by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. Abezek babike nyakenye ukubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhanyela ukwenziwa ngabesifazane ekumelane nelobhubhane lwe-COVID-19. Sikhanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Na Courtney Ross intombi kamoyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa anyakenye eMinneapolis namhla utshele umthetho ndaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kulemelika ngokuthi ngama-opioids, uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphoza kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoniswa kwecala elethiswa ipholisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala ethiswa waye ngumongameli wawele Ivory Coast umnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela umnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulwisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalicatsha la asezama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni athiyeneyo.
Ngesikhathi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota, amabandla aphikisayo athi abhekane le ngxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane le ngxaki efanayo, amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, endawonye lomnumzana Chuma, ilunga lezanu PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana ba-register, ngoba sikhathesi sikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies zethu nalawa avele emalutshwane lapha kobulawayo ezitholofu angagcina ehlile inombolo yangibona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcine ku-10 kube ku-9 ama-constituencies okuyinto esikhazayo. Nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edalela eParliament, so kuqakathekile ukubana despite ukubana ngisiyizalipes kumbe i-MDC kumbe i-MRP kumbe yiphi nje iparty zabla iqoqele kwafana, sonke siphume phandle siyo nabantu bana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota, kwenzela ukubana kose kulokuthi siqinele ama-constituencies kodwa ecine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhanyile ukubana ama-voters maningi. Kuyafana lezindaba indaba yasekhajipangale mina nangiyikhangele iyodwa isikwazi ukubana indimele iyi-constituency yodwa ikhishwe ulungeze igqokala ne-constituency ikhajipangale izimele yodwa ilungezela izimele yodwa. So singenza njalo sabe sesigene one more constituency sesine-13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala
sesibuya kuwe mnumzana Chirodza, alila ngxaki yini? Sike sakhuluma lo mnumzana Mafesithi amalunga MDC abotshwa nxa izama ukuqoqa umhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Sicabile udaba lolu ngo-18 kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo register nada ambalo kesabalo kwethuselwa amapholisa indaba zokuzezipholo bakathi nasekazi nangekuthi ihlale yethu yonke emalomishi besibona abantu bevakelwa amapholisa bona kababethise bebatshele ukuthi hhayi alimelanga njani. So into engiyibonayo ukuthi khona ukukhankasa kuza phanjaniswa vele amapholisa ngoba amapholisa bayisebenzisani.
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu kathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi kulesikhathi lapha bengavunyelwa ukwenza imihlangano kugoqela lathi sinjesinte bekungela mihlangano esiyenzayo besingabutshanisa abantu ngenxa ebhubhane olwe-COVID savala namahhofisi. So ngesanye isikhathi ngiyabona wonke umuntu vele ebenjani ebengenelisa ubana approve kodwa ngemva kokurelaxwa kwe-lockdown kathesi sokuvunyelwa ama-gathering asika-50 abantu, ngibona ngantu sokungahambeka kusebenzeke ngendlela efaneleyo. Akukhethile ubana ungayiphi iphathi lathi sinjeizanipeo besingavunyelwa kwezinhlalo naleyo.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolixhasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokhu bebuya bedinga ukubana bajoyine bebe ngamadlela ezanipeo, nakhona abakobulawayo kuyatholakala kwenzakala siglish. Kunabantu belade behamba befona besebenzisa ibizo eliphathi besenza ukuganga besaza neliphathi, kodwa iphathi na ingamelanga khonoko. So sesiqazile ukubana sibe siba winde of singathuba one by one abantu abanjalo siba expose because ukubana akhabile bathi hawu nobecaa ukuthi bona into le yisida, kanti hayi asosida ngabantu nje bade beyihlukumeza bephakathi
ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele labana phela ngabantwana benkosi, ngabantwana bakamnumzana Nangagwa lapho kabafuna bengabotshwa kana nje lama-defection abatho abantu abasiyabasizona basuke kuyemdisile behamba kuzanu ekwedekwe kana nje ukuthi beyamadlungu yayizanu pf kodwa bempaleni kwezi-200 akuna muntu obotiweyo. Abe-m d c bengahlana noma bengu-5 bathesi kule ndaba le e-chip yaba abantu abayi-9 and bese bekhulume ekugceke ukuthi bayi-9 abantu ababotiweyo, kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi abav-5 abantu nxa bebaningi kwezi-5 lapha kobulawayo abantu sebediseke kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela muntu oseke wabotshwa, kodwa amapholisa azamile ukuthi banise inhlangano. So engingakutsho yikuthi nxa ngikhayeke umsebenzo nalo ukuthi sikhankase ukuthi abantu behambe beyerejesti kuvota, kungaba khona futhi ukuthi kuzatholakala ukuthi amapholisa ayabeziphambanisa ngoba
sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke. Siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola, abaqoqa kwezomhlangano barejista abantu nsuku zonke, kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni sekuntatheni izindaba ukuthi mina ngathi ukuthi ngingakodlulileyo bagcekezise endini yami bona labo abantu abasekendalaezanti bayathatha iy'mpata zami ezile-MDC. So akumangalisi nxa kusuka zomhlangano bekuleza iy'mpata zeni nakuyazi ukuthi zele zimpata ezitebe ngodlami.
Lo ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF belo Standikile Mhlanga weStudio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni ulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyi-leader iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le contact laba, ngoba bayananzela ukuthi i-MRP iyenza ama-indros amakhulu, abantu bayayihlonipha i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha okwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami sengihlala ngiwakhuluma kula amalanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo. abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imithwakazi sithi abasiyekele abangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla le-ZANU-PF wayezama ukuthuthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini entabazinduna.
Sikuzwile okukhulunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke senzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende ye-ZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhla ka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlale egangeni ngenxa lawo abantu abangilande ebusuku, amasosha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile, becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele, besaba kuyikuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukhondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulande ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, abangizigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho baba Gipsy siyakukhondema regardless ukuthi usenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukhondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe ngundibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabeba Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidingwa uhulumende amjustify, athi uhulumende kayisuye ngoba izigangi. Ngoba kusasa undibali naye uzavuka esegijiswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sokutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve undibali ngoba kumbe ubulewe izigangi. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethethwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho, ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho ikhomenti yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. Undibali uzigqume into esemgcike ebuza izinto ezi-genuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusivelani into ezagcina ukwenza lona ukhataniswe ugidiniswe kwenze konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becatshiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
Uthuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentana bathisa amakhaya ngobana bajikijela amatshe esenzayo. And then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay, they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Noma kulokuxokozela elizweni, umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lombuso kamnakagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisitho ukuthi umzabalazo wethu uspiritually, impi yethu esiyilwayo asoyezandla, asoyembhobho, asoyezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazakwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Singekehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kunengi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.